Lue, lue.
Kuimba ndakatsanganya nemwanamusi ndakatsanganya nechichema ndainyanya kuchema vakuru vari vaiveko sei akati akakachaita kamuyimbi nyamusirwa mashoko evakuru haana kuzowira pasi nekuti muna 2007 ndakaona ndakutotanga kuda kuitawo marecordings angu but even before that ndichiri kuchikoro ndakanga ndakuzoimbawo simbi yautwetwetipo twangu taingosekawo neshamwari dzangu
veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova
vanhu vari kutsigira music yedu zvakanyanya uye ndinonyanya kutanga nekutenda vanhu vekumabroadcasting services akasiyana siyana mumadifferent platforms vanoplaya music yangu zvakanyanya zvinobva zvaitwa kuti vanhu vazhinji vanyanye
matambudziko amunosangana nawo muindastiri iyoyi ndeapi
tinovika machallenges akasiyana siyana for example time management iissue yakatoomarara because inini ndiri full time employee uye zvekare ndinoda kupicha ndinofarirawo kushandira mwari wangu ndiri muimbi iam a father iam a husband zvese zvinhu zvakatarisana nemunhu mumwe chete saka dzimwe nguva zvinorema kuuzvitazvite zvese
vanoda kukubatai vanokuwanaiwo kupi
munogona kundibata pawhatsapp namba yangu inoti +44 78 599 011 08 munogona kuwana music yangu payoutube munongotsvaga Louise Ntaungara channel munogona kundiwana pafacebook zita randioshandisa pafacebook iti Louise Ngara kana kuti Louise Ngara stage munondiwana pasoundcloud amazon iTunes Instagram TikTok ndiri pese pese pamunongoziva kana maplatforms emusic saka hazvinese
mune mashoko amunoda kusiyirawo vatsigiri venyu here
chekutanga keep on supporting Louise Ngara music rutsigiro rwenyu neminamato yenyu zvinotikoshera pasina mwari hapana isusu whatever you are doing and never give up mwari vanozadzikisa zvishuwiro zvemwoyo yenyu keep pushing keep praying and keep on believing zvinoita chete najesu zvinoita hapana chinoramba
chitipaiwo kamwe chete kamungade kubuda nako mudariro nhasi was a friday kudai
ndaikumbira kuti mundini aridzire kambo kari pamwoyo wangu kanonzi ndisiye ndisiye ndokandingade kuti vateereri vasare vachiteerera uye vakuramba vachiteerera izvindava pano pastation
Thank you.